trendybeats.com.
First of all, you're good to me. But why should I, you there for me? What did I do to deserve you? What did I do to deserve you? Time and time you pray for me. When I'm on my tambuzika, you there for me. Times I don't think I deserve you. Fair, I don't think I do. Cause vaimba shoro kota. Vamwe vachishereredza. Vamwe vachiruma vachifuridzira asi ehe. Murudo takwegura. Takwegura. Murudo takwegura isusu. Takwegura. Murudo takwegura isusu. Takwegura. Zvakatanga kumahumbwe. Uko taibatawo makurwe. Ndovaudza havazvibvume. Zvakatora gore undibvume. Kuti undibvume. But after all, vaingovenga. Nichivaudza ndere murudo still. Vaingovenga. Kusvika ndaisa the ring on your finger still. Vaingovenga. Murudo takwegura. Takwegura. Murudo takwegura isusu. Takwegura. Murudo takwegura isusu. Takwegura. And is your dying body? Dying body. Did it jimbo to me? By the way, my even avang, you were as what I have an avan avang. You don't hear it in me. My even avang, you don't hear it in me.
More music on trendybeats.com.